Nhasi tukuona vaTrump vachienda pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzavo dzavari kunzi vakapara muna 2006 vasati vava president. Imwe yemhosva yavari kunzi vakapara inyaya yokupa umwe mukadzi anonzi Stormy Daniels mari yevhara muromo yekuti asataure relationship yavo yavaiita naye ivo vane mukadzi. Ende pane imwe iri kutaurwa yokuti vaDonald Trump vanogona vakafojera madocuments kana kugadzirisa madocuments zvinova zvisiri pamutemo.
Tinoona kuti vaDonald Trump vanga vari mutungamiri wenyika yeAmerica vachawanikwa vachibatwa sekubatwa kunoitwawo vamwe vanomiswa pamberi pematare here, uyezve zvingave nemusiyano wei?
Tikuona kuchinzi vaTrump havasi kuzoiswa njema ende havasi kuzotorwa picture inowanzotorwa vamwe vanhu vanonzi vakomita anonzi macrimes kuri kunzi vaTrump, sezvo vanga vari mutungamiri wenyika vachitoprotektwa zvekare nevamwe vanhu vehurumende, havapozi inganzi danger kusociety sezvinoita vamwe. So tikuona vaTrump vachingozoenda kucourt vasina kusungwa vachingozopinda imomo, but judge ndo achazoona kuti vaTrump vachavharirwa muchizarira here kana kuti vachanzi vape mari yechibatiso.
Tichitarisa zviri kuitika imomo muno muAmerica kuti akandeke kutanga vaimbova mutungamiri wenyika vachimiswa pamberi pedare, tingati zviri kuratidza utongi hwejechetere here kana kuti zviri kuratidza kuti chii?
Utongi hwejechetere tukuona huchishanda panyaya iyi nekuti tinoona kuti vaTrump vanga vari mutungamiri weAmerica kwemakore avo vari president, uyezve tikuona zvekare kuti pavanga vari vapresidendi vaTrump vanga vari president anga nemasimba kupfuura any other president pasi rese. But tikuona vachiendeswa kucourt vachipomerwa nyaya dzavakapara vasati vava president.
Pane dzidziso ingabvawo pachiitiko ichi kunyika dzakadai seZimbabwe here?
Izvi zvinhu zvinokwanisa kudzidzwa nenyika dzakaita seZimbabwe nekuti tinoona kuti kuZimbabwe kune nyaya dzakawanda dzichiri kunetsa vanhu dzakaita semapotongero enyika kana political violence dzinoitwa nevari muhurumende nevamwe vaimbo yemuhurumende, but pasina tinganzi justice. Dai Zimbabwe yadzidzawo pakadai sokuti nyaya yemainstitutions, kusimbisa mainstitutions munyika kunobatsirawo zvekare kuti utongi hwejechetere huenderere mberi.